Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nero kana kwa tereri, tunusanga na kama nero anasi, urumswe chipiri, chivabu 3, 2022. Maka tereri rafu Studio 7, nepenyure inya, tirigiti kama Zimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi vamwe varairidzi vachiramwa mabasa. Asi hurumende inoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Nyanzvi dzezvoupfumi dzoziva kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende ichiti iri kuwandudza zvinhu asi vatori venhau vachiti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reUNESCO kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hurumende iri kuvandudza mutemo weBroadcasting Services Act kuti nepfenyuro dzematunhu dzikwanise kutsvaga mari kubva kumakambani ekunze neemuno.
Pari zvino tiri kuda kugadzirisa mutemo weBroadcasting Services Act kuti tione kuti kune dzimwe nyika vangauya here muZimbabwe muno kuti vazoita mari dzavo kumubroadcasting kana kuti mumedia sector. Tiri pane izvozvo futi minister vakaona kuti vacommunity radio station haasi kukwanisa kuti angazvimirira ega, saka ipapo vakati vanoda kuti mutemo ugadziriswe kuitira kuti vabvumidzwe kuti vangatsvaga atingati muchirungu advertising nokupuwa futi mari kune vana vedu vemuZimbabwe vari kunyika dzekunze dzatinoti kudhayasi.
Vaparadza vanoti hurumende ichavandudzawo mimwe mitemo kurerutsira vatori venhau, asi masangano evatori venhau anoti vachiri kushanda vari parumananzombe muZimbabwe. Masangano aya ati vatori venhau vachiri kushungurudzwa munyika, uye zvakakosha kuti vabvumidzwe kushanda pasina kushungurudzwa, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji vawane ruzivo rwakakosha pakurarama kwavo. Mutauri wesangano reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vangadai vachipembera, asi izvi hazvisi kuitika nekuti vari kushungurudzwa.
Saka zvokuti zuva ranhasi harisi rekupembera, rinongoramba riri zuva rekungochema gore negore. Takamirirawo zuva rekuti richange rava zuva rekuti tiye takupembera kuti tagona chakadai takaita chakadai. Uyezve tichienderera mberi tozotarira muno muZimbabwe, vatapi venhau ndevamwe vanohora mari shoma shoma zvekuti nhasi izuva rekuti tichirangarira kuti vakomana nevasikana vari kutipa nhau zuva nezuva, zviri kuitika munyika zuva nezuva. Navo vari kutotamburawo, vari kutotambudzwawo, uye upenyu hwavo hunofanira kubatsirika kuti uite sei uve nani.
Mutungamiri wesangano rinomira vatori venhau vanoshanda vakazvimirira, reNational Association of Freelance Journalists, Amailinet Manzini, vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vaongorore kuti mashandiro avo akamira sei, uye vati hazvifadzi kuti nyika yakatodzika mutemo unovashungurudza zvikuru sei pamadande mutande.
Mutemo inenge ichiunzwe kuno kunana Patriotic Bill, kunana PVO Bill, zvinhu zvichati afekta pakushanda. Ndozvinhu zvatiri kuda kuti tizvinge zvichigadziriswa, asi chinhu chikuru tiri kuti dei hurumende yataurawo nemapurisa majournalist asasungwewo, kungosungirwawo zvinhu zvisina basa, vachisungwa ivo vachiita basa ravo.
wemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe wa Golden Maunganizen vati kunyange hazvo kushungurudzwa kwevatorwe nhau kwakadzikira mugore rapfuura kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura hurumende nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nekushungurudza vatori venhau zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Tinoda kuramba tichiudza avo vematongerwo enyika kuti vakoshese vatori venhau mukuita kwavo basa vasingavashungurudzi kana kuvambunyikidza, nekuti munguva zhinji takaona vatori venhau panguva iyoyo vachikanganiswa zvakanyanya. Tazodazve kuramba tichirangaridza hurumende yedu kuti ikwanise kumhanya nemitemo yakafanana nemedia practitioners bill kuti igadzirwe zvakanaka igova mitemo inokwanisa kuti tive nekushanda pakati kwevatori venhau nehurumende yatingati co-regulation.
Vatenda hurumende nekupasa mitemo yakaita se-Freedom of Information Act nekupa maresinesi kunepfenyuro dzemunharaunda kana kuti macommunity radio stations.
Nyaya yepress freedom haisi nyaya diki, inyaya inotibatsira senyika kuti tikwanise kuva nekusangana nekuwana mashoko anobva kuvatori venhau nenguva, uye vagari vedu vanhu vari mumatunhu akasiyana siyana mumaruzevha mumadhorobheni vakwanise kuva neinformation nenguva yakafanira vagokwanisa kuva nekuziva kuti vangaita zvipi kana kumeka madecisions zvichibudikidza nezvavanenge vaverenga zvinobudiswa nevatori venhau.
Mukuranwa nezvezvirongwa panhepfenyuro yevemuganga FM yekuchipinge iyo yakapiwa resinesi gore rapfuura vaowenzvivayo vati kunyange hazvo vakapiwa resinesi hurumende inofanira kubvisa mitemo inokanganisa kufambiswa kwemashoko yakaita se-Cyber and Data Protection Act.
Saka taka tasadinindira regore rekuti journalism under digital siege kudai kwaita kuti patinoshandisa madigital platforms nekuti tautasa kuti programming yakuendanawo netechnology. Saka taka tarisa izvozvo kuti tinoda freedom yekuti tikwanise kuitawo basa redu sevanhu vanenge vachishambadza zvinoitika munharaunda uyezve tichibudisa zvinoitika uyezve mashoko achitendera munharaunda.
Sangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations rati hurumende inofanira kuona kuti vatori venhau vachengetedzwa zvikuru sei panguva dzesarudzo, uyevo hurumende haifaniri kupindira pamashandire enhepfenyuro dzematunhu. Zakras yatiwo mutemo webroadcasting services act uyo unorambidza kuti vekunze vasime mari mumakambani kutepfenyura unofanira kuvandudzwa. Zuva reworld press freedom day rakatanga kucherechedzwa muna 1993 senzira yekurangaridza dzihurumende pasi rese kuti dziremekedze kodzero dzevatapi venhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kuvhiringidzwa. United Nations inoti dingindira regore rino rekuti journalism under digital siege rinoratidza kuti madande mutande kana kuti internet zvave kushandiswa kupinza vatori venhau nebasa ravo munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi paine tarisiro yekuti vana vachakwanisa kudzidza zvakanaka sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kudzikira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo zuva ranhasi kubva pakatanga covid-19 asati zvambovhurwa zvakanyatsochena machenera zvakaita semavhuriro azvaita nhasi. Vana vanga vari kuzvikoro vakawanda uye nevadzidzisi vanga variko nevarairidzi papachingoonekwo pano neapo, vabereki vanenge vachimhanya chipatapata vachida kubhadhara maschool fees. Asi zvese zvakanyatsokurongeka uye kudzivirira kweutachiwana hwecovid-19 igaro ziva zvaakutongozikanwa pamagedhi pose. Pane masanitizer, pane social distancing, vana vanenge vakapfeka maface maski. Saka zvinodadisa.
Saka muri kutarisira kuti kotoro ino hamuwane matambudziko ekuti zvikoro zvinombovharwa chirwere chaaputika?
Tisi kutarisira izvozvo. Hatingarambi zvedu kuti kuda denda recovid ringangopinda pano neapo pane chimwe chikoro nechimwe. Asi kubva temu yakadopera tikanga tatokwanisa kuribata denda iroro rekuti rari singatombo rari singachasvike kukuzvuru Atakari bata, riku mazana zana, iko koko. Atizi zizi kuda kutoti, rito zika kana kutushaikwa, muskoro medu.
Muruku ufarao erene uwandu wewa na waka bae wanomba ye COVID-19?
Kukundu wa manye kuniku, ninyo ewa na ewa waka bae wadu. Sinoti faza, zikuru uwa na ewa wane makore gumine maviri vese, vajindi vacho, wabiriki vacho waka wabumiza kutiva baiwe. Saka tinokuru zira wabiriki, wangawasa wabumiza wana waho kutiva baiwe, vache njabi we COVID-19. Vava bumize nekuti urumende takabatana ne bazi rezveutano ne bazi reprimary ne secondary yedu kutange kuchiitwa vaccination muzvikoro dziki rino nerinotevera.
Tichitarisawo rimwe dambudziko, vamwe vana nevarairidzi vanenge vari kuti vari kusangana nedambudziko rezvekufambisa kuenda kuzvikoro. Zvingagadziriswe sei ipapapa mabhazi anenge ari kuita mashoma?
Nyaya yemabhazi tinobatana sehurumende neve bazi rezvekufambisa rezvemotokari iyo mazupo vanenge vachibatsirawo vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi chikurukuru tinowandokurudzira zvedu kuti vana ngavadzidze mudhuze nekwavanogara. Hatitarisire kuti mwana anofanirwa kufamba 3 kana 5 kilometers kuenda kuchikoro chake, tofanira kunge tirike mudhuze munharaunda maanogara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vobet Masaraure, avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Nyaya yekuzvikoro yaitwa musango nehurumende yakundikana kuti varairidzi vange vaine chouviri chinoita kuti vadzoke. Varairidzi vari kutambura vatadza kudzoka kumabasa vazhinji, vana vechikoro vari kutadzawo kusvika muzvikoro nenyaya yekutoshaya mari yemafizi nekushaya transport chaiyo. Tine vana vamwe vangoswera zvavarese vakabirira transport vachishaya. Varairidzi vamwe vakada kutofambawo kuenda kumabasa vashaya chekufambisa vakatidzokera kumba. Hakuna kudzidzwa kwaitwa muzvikoro zvese nhasi, tinenge tichiona kuti panovhurwa zuva mangwana zvinezvisapata.
Mambo taura here nehurumende nezvematambudziko amuri kutauraya vamasarauri?
Vamwe matambudziko aya vanga tatagara takavazivisa, munoona takaita tsvakurudzo netakabudisa ripoti ine mafindings edu nezvataiisaika zvichiziva kuti zvichatoitika kare. Vataita tatsvabowa zupko kuti vanhu vanomira moda 2 hours kuti vakwire kuse zvikoro zvisati zvavhurwa, zvichitarisa vabereki vataiindavhiwa. Takakwanisa kutaura nevabereki vanokwana 7200 nyika yese. Takakwanisa kutaura nematicha awo ane chitsama chinosvika 14400 taindavhiwawo. Chitaura nevana vechikoro chaivo, chiindavhiwa vanhu vezupo chaivo. Saka zvinhu izvi atakazviudza hurumende isati zvaitika, taitotarisira kuti vachaita action kudzova machallenges aasati aita. Manje varamba vakanyarara, hapana chavati vaita kutambudziko tiramba tichikura.
Ko, panyaya dzemihoro apa muri kutaurirana kuti kudii nehurumende, uye vangani varairidzi vamungati varamwa mabasa nasi?
Hurumende kuramba ichiita zvitandamidzo zvepanyaya yekumuhoro yedu. Varairidzi vese muZimbabwe hapana ari kudzidzisa. Vatiri kuti vara vatadza kusvika kubasa, vanhu vanenge vachishingirira kunonyora pasi kuti ndiripowo kuti vasazinge mabasa zvekushishikirwa nehurumende ichiita. Nyika yese hakuna munhu amurairidzi ari kudzidzisa. Varairidzi vese vari havaita basa ravari kubata, vakamirira mari yavo. Saka chavari kungoita chete kutonyoresa kuti tauya, ndokunge vabudirira kusvika pachikoro. Asi kana vanyoresa havasi kuzopinda muclassroom.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUZ Vaobet Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano runoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Association of School Development Committees and Associations vabhani manokore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi semamiriro akaita gadziro vadzidzi vakuru vedu nemaSTC zvedaro vakaita gadziro. Asi dambudziko hombe vatikora vatakatina ndeyekuti vabereki vanga vakaomerwa kuda nenhau yemasukuti. Saka tinokurudzira chose kuti masituations akadaro vabereki ngavagare pasi semahedzi vaite maapiri.
Hadzina kunyanyo kwidzwa here mari idzi, nekuti kavamwe vari kuchema chema kuti mari dzemihoro hadzisati dzawedzerwa, zvakamira
sei? Semamiro akaitwa yakaita zvinoko zvino, mari hadzina kuzvizvi dzandanzwa dzakwira zvekubatsira kuridza zvikoro zvizhinji zvingati zvavo zvichiri pasi vachikugadzira kuita mabhajeti avo. Vamwe vaiziye vanga vasati vaita vachikugadzira kuita mabhajeti avo kuti vaende kuti anjuapo
Mukuru wesangano rinomirira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vabani Manokore vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuronga kuratidzira zvakasimba richivharisa zvikoro zvose zvepamusoro senzira yekumanikidza hurumende kutaura navo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yechikoro. ZINASU inoti iri kuzoita izvi nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vachitaura kudare reparamende gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaamoni Murwira vakati pachishandiswa chero chikero chedhora rekuAmerica, mari iyi haina kuwedzerwa kubva muna 2014. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZINASU vaLeonin Mazuru kuti tizwe zvizhinji.
Kubva gore rechitanga takazama napose kunge tichikumbira hurumende yedu kuti igare nechipasi chikurukure nekugadzirisa zvinhu zvaine zviri kunetsa mukati mezvedzidzo nemunyika yose. Tikatumira tsamba nhatu kubudikidza nehofisi yavamurwira, asi pari zvino nanhasi hapana chatichaitwa. Pari zvino nanhasi hatisati tapindurwa.
Matanho amave kutora imi savadzidzi ndeapi nekunonoka kupindurwa kana kusapindurwa kwamakaita uku?
Zvino seZimbabwe National Students Union takaenda kuvadzidzi veZimbabwe, tikaendawo zvakare kuvadzidzisi nevashandi vose vari muZimbabwe. Zvirokwazvo vadzidzi kunyanya ndivo vakati pange pachitorwa ri migwaro mushure mekunge hurumende yaramba yaregedza kuteerera zvatainge taita mutsamba medu. Zvino pamunoona tataura isusu kuti kubva musi wa9 chivabvu musi wemuvhuro vadzidzi vose shange tichivhara nzvimbo dzedu dzekudzidzira dzinova mayunivhesiti nemakoreji, asi hatichigumira ipapo. Tiri kutaura izvi zvakare kuti vashandi vose nevabereki izvo zvateera mushure mekunge hurumende yaramba ichikwidza mari yezvidzidzo.
Muri kutaura here imi muchiti nyika yose pese pane chinonzi yunivhesiti, pane chinonzi koreji, pese muri kuti ngapavharwe?
Ndizvozvo chaizvo. Nyika yose kwese kune yunivhesiti nekoreji, kwese kune koreji, tiri kuti zvoni kwese kuchavharwa musi wa9. Hakuna kuchavhurwa kusvikira hurumende yaadhiresa yataura nesu sevadzidzi senyika.
Munoona zvichiitika here izvi kuti hurumende ichangotarisa muchivhara mayunivhesiti nemakoreji?
Sekuziva kwenyu, hurumende yedu ihurumende inowanzochanyerira kodzero dzeveruzhinji muno munyika, asi isu sevadzidzi tazvipira kutungamirira izvi. Sezvandambotaura kuti izvi hazvisi zvevadzidzi chete, muchaona kuti vashandi vose vachange vanesu, vabereki vachange vanesu. Zvikanatsofamba zvakanaka, iveni vana chaivo vari mumasekondari vakajoinawo chinangwa ichi, nekuti zviri kukanganisawo kuti dzidzo dzavo muri kuiswawo mari dzisina kunaka kukwanisika.
Avanga vari mutauriri wezinasu, Valeno Nemazuru, vashaura parunare kuHarare na Ivan Zininga we Studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru United Nations Antonio Guterres vari kushanyira Nigeria kekutanga. Guterres vanga vari mudunhu reBono. Nigeria yava nemakore akawanda ichiedza kurwisa vanopfurikidza mumwero mudunhu iri vanosanganisira veBoko Haram neIslamic State. Guterres vari kushanyira nyika dzakakanganiswa nevanopfurikidza mumwero vachitaurawo nezvematambudziko akonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Meya veGutare Mariupol muUkraine vaVadim Boichenko vanoti vanhu vanodarika zviuru gumi vachiri pakambani yeZovostal Iron and Steelworks chinova chitsuwa chasara chega kutorwa neRussia. Pane mauto zviuru zviviri vari panzvimbo iyi. Ukraine inoti vanhuwo zvavo ndo vari kubvumiswa kubuda uye iri kuita hurukuro neRussia kuti mauto ayo anunurwe. Vakuru vanoti sadza huri tamburira hapana angaridya akatambarara. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitwa nevashandi vakawanda munyika zvekushanda zvisina zororo kuti vawane musuwa wesadza patafura. Asika vamwe ndo vanoti sadza rinofamba ndo rine muriwo. Zvino mhuri dzakawanda dzinonzi pari zvino dziri kungotemura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvizhinji munyika. Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwepamwedzi mumwedzi wapera wakubvumbi kwakasvika pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana 6.3% mumwedzi wakurume. Inflation yepagore mumwedzi wakubvumbi inonzi yakakwirawo zvakanyanya kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zviga zvina kubva muzana kana kuti 96.4% ichibva pazvikamu makumi manomwe nezviviri zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 72.7% mumwedzi wakurume. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti veruzhinji munyika vave kunzwa kurwadza kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvekuti vari kutadza kuzvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika.
Endo vanhu munyika vari kuzvinzwa kurwadza kwachiri kuita kuti mitengo makwirira aita yava kutema zvisingaiti mari haisi kukwana. Saka vanhu havasi kubhilivha chokwadi kuti inflation figure yeZimbabwe ndeyechokwadi here. Ini tichitaura mavhiki kumashuroko ndofunga tikuziva kuti takati patisvika muna June inflation inonge yapfuura 100%.
Mukuru wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti inflation yemunyika iri kuwedzerwa kumhanya nehondo iri pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda ichitengawo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kubva kunyika mbiri idzi. VaMutashu vanoti zvimwe zvakanyanya kukwira mutengo mafuta ekubikisa pamwe neupfu.
Kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidukidza nekushomeka kana kunetsekana kwekufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Sekuziva kwamungaita gorosi rakawanda nemafuta ecrude oil akati wande anga achifamba kubva kunyika mbiri idzi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti zvabatawo kuterama kwemitengo pasi rose kunyanyanyanya takanangana nenyika dziri kuAfrica, Zimbabwe nedzimwe dzakapoteredza.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProfesa Chitambara vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu kunogona kukonzerwawo zvakare nekuwanda kwemari inenge ichitenderera munyika asi zvigadzirwa zviri zvishoma.
Mafactors kana kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira zvinhu zvacho zvinotozivikanwa zvinhu zvakaita sekukwira kwemoney supply munyika. Money supply yakakwira, production isiri kukwira zvinoenderana. zvinoita kuti muwe neexcess demand muekonomi zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Maexchange rate developments anoaffectawo mitengo yezvinhu.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vachitambara vanoti panofanirwa kuonekwa kuti mitengo yezvinhu munyika yagadzikana yarega kuramba ichingokwira sezvairi kuita iye zvino.
Zvinofanira kunge chigadziriswa kuona kuti munyika mawane yatinoti macroeconomic stability, kuti zvinhu hazvi kuramba zvichingokwira semakwirira azviri kuita, nekuti kukwira kwezvinhu kunoderedza simba remari. Uzvorova kuti vanhu vanenge vakuda mari yakawanda kuti vange vachitenga zvinhu zvavange vachimbotenga nemari shoma. Saka tii dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko rei tinoti muekonomics chronic high inflation.
Kunze kwekunge zvinhu zvakwanisa kugadzikana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi dzezveupfumidzi pamwe nevemabhizimusi, chirevo chekuti chaitemura chave kuseva chicharamba chiri chiroto kumhuri dzakawanda, uye vashandi vacharamba vachitamburira sadza sezvo risingadyiwi neakatambarara.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa The Connection na 8 PM, chatinotaura nevechidiki. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Edu ya pera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vamwe varairidzi vachiramwa mabasa. Nyanzvi dzezveupfumi dzazeya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So we see